Kliniki yakadai ndeye kutanga kuvhurwa muZimbabwe yose. Izvi zvakaitika mushure mokunge muri iyi yabatsirwa nevana vaviri avo vakazvara vaine husope. Zvinova zvinhu zvakasunda murume nemudzimai kuti vabatsirewo vabereki vanenge vasangana nedambudziko iri. Amai chasi avo vanove muparidzi wevhangeri vanoti kliniki yavo iri kubatsira vanhu vakawanda uye zvipatara zvave kutumirawo kukliniki yavo madzimai anenge abatsirwa nevana vane husope. Kupi anenge asinganzwisise kuti chii chakaitika kuti azvare vana vakadaro.
Tine zvimwe zvipatara atinoti maternity homes ari kutotipa vabereki vanenge vabatsirwa nemwana ane usopi, kunyanya ma first time mothers ane mwana ane usopi. Vari kuya pano mwana waonekwa nachiremba and then obva vataura nacounselor. Basa racounselor nderekuti ape uchenjeri kana kuti zivo kuvabereki kuti chii chaitika kuti mwana azvarwe aine usopi.
Amai chasi vanoti haisi mhosva ingapiwe munhu kuti mwana azvarwe ari musope, asi kuti pane zviri munyama dzevabereki vechizvarwa zvinoita kuti mwana uyu azvarwe ari musope.
Tinoziva kuti mumagariro edu vamwe vanoti akaroyiwa ndosaka aita mwana ane usope, vamwe vakati akatukwa, vamwe vanotaura zvakawanda wanda. Asi vana mazvikokota vanotaura kuti mwana azvarwa aine usope. Recessive gene yavanotaura inenge isina inonzi melanin yainotipa ruvara rwekuti toti uyu munhu musviba kana kuti akadai kala yake, ndo inenge isipo.
Amai chasi vanoti kiriniki yavo haisati yava kukwanisa kuva nevana chiremba vanogara varipo nguva dzose, zvikuru vaye vanoona nezvemaziso nevanorapa maronda epaganda nevanhu vane usope, sezvo ichiri kungotanga.
Hatisati tane vanokwanisa kugara pano mazuva ese, nekuti kiriniki zvichiri kuvakiridzwa zvinhu zvacho zvese, nekuti hatisati tane mari dzekuti tise zvese kamwe chete. Asi tine vana mazvikokotawo vamwe vane makiriniki avo wemaziso vanopota vachiuya todedzera kuti vanhu uyai muonekwe maziso. Kana paine magirazi atapiwawo nevanodhonetawo tobva tapa magirazi.
Mumwe chiremba anoenda achinobatsira pakiriniki apa, Dr. Isaiah Makukutu, vanoti vabereki vanenge vaita vana vasope vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba chaivo, kwete kuenda kunoita zvechivanhu uko kune vamwe vanhu vanokurudzira kuuraya kana kuita zvisina maturo kuvana vane usope.
Vaya vamwe vanozviti vana godobori veun'anga nevamwe vemahedhi mishonga nezvakasiyana siyana, vamwe vacho vanofunga kuti ganda iroro rine simba rainogona kudini kuponesa zvimwe zvirwere zvana HIV nezvo zvakadaro, potoparwa mhosva dzakaita sekubata vana chigaro vachifunga kuti chii ndogona kudini ndogona kuporawo chirwere changu kana ndogona kufuma nazvo. Kuri kunyeperwa nevanenge vachizviti vane mishonga inoshanda neganda rakadaro.
Dr. Makukutu vanoti vanhu vanorarama neusope havana kumbosiyana nemunhu wese zvake, uye vanofanirwa kuendeswawo kuzvikoro, kuzvipatara nekumakereke kunonamata nevamwe.
Havana kumbosiyana nani kana kuti nani. Isu vanhu tinozviti tiri normal. Handiti unormal way. Mumwe ane mazinzeve mahupe, mumwe ane makumbo mapfupi, mumwe akapfuta, mumwe akaita sei. Takakusiyana sana, hapana vanhu vaviri vakadini vakafanana panyika.
Muzvare Gamusirai Uzandi, avo vanoshanda nesangano rinonzi Alive Albinism Initiative, vanoti zvakakosha kuti Global Aid Missions Clinic ibatsire vanhu vane usope, zvikuru vaya vane gomarara repaganda.
Kliniki ikakwanisawo kuofawo mahealth services akaita sanana chemotherapy. Nenyaya yekuti zvatambotaura zviya kuti vanhu vane albinism kazhinji kacho vanoafektwa neskin cancer. So skin cancer iyi inoda treatment yakafanana nana chemotherapy. Saka zvinotibetsera kana kliniki iyoyo ikawanikwa ichiadopta such services.
Global Aid Missions Clinic yakatanga basa rayo musi wa18 zvita gore rapera, zvokuti yave neurongwa hwekuzovhurawo makiriniki akadai kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, sezvo vanhu vakawanda vari kuratidza kuti vanoda kubatsirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.